Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 3/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo zvodzoserwa nechisimba kumusha.
Leadership yedu including the president vakatakwa murikuona zvakatika kumasvingo muno zvakatika tichitanga gore vachiterwa kuita zvavo zvitungwa which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura asi vakasvika pakutiye unofanira kuti achikuwadziwa
vezvematongerwo enyika vanoti gore ra2021 ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevaviri nevana kana kuti 664 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi matatu nevaviri kana kuti 5032 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachisvika pazviuru mazana maviri negumi nemana zvine mazana masere nemakumi manomwe nemasere. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana masere ane makumi matanhatu nevana kana kuti 4,132,864 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana nezvina nemakumi maviri nevasere kana kuti 3,144,028 vabaiwa nhomba kechitatu kunyanya vashandi vemuzvipatara vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinogona kuvaisa munjodzi yekufa nechirwere cheCOVID-19 vave zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 5,952 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawanawo nhasi Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeSouth Africa inoti yaisa mapurisa panzvimbo zhinji mumigwagwa inobva kubhodha reBate Bridge, chinangwa chiri chekubata vanhu vanobva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa vasina magwaro akakwana. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, Dr. Aaron Motsoaledi, vanoti nyika yavo ichabata nekudzosera vanhu ava kuZimbabwe nechinangwa chekumisa vanhu kuti vasapinde munyika iyi vasina magwaro akakwana. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza tanonoka wande westudio 7 kuti zvirikuitwa neSouth Africa zvagara zvichitwa makore ose panguva ino.
Ma roadblock aya hazvino zvagara zvinongoitika. Pese panofamba mabhazi vahwande paya nyangwe nguva ipi kungoti vamutsvaredi vanenge vasina kunge vaipfuura nepo. Ma roadblock agara anotogara ariko anotowanda kudarika mairi avarutaura nezvawaya. Vanhu vagara vanongopfuura pane ma roadblock. Tingataura nezvema roadblock. Vanenge vatopfuura paborder chaipo pakatoiswa mutsara, pakatoiswa waya, pakaiswa electric fence, pakaiswa vanhu, pakaiswa masoja. Kadai zvinhu zvinosenza zvese izvozvo vahwande vana vaimbonosvika kubva ubhabho kwavarutaura nezvako kupi nekupi kunotarisa maroadblock. Kana border richisenza sei vari vachiisa mama roadblock ivo vanhu vachigo ivo vaine border rinokwafamba hunge rine richirambidzwa vanhu kuti musadarika apa paine masoja paine zvese. Saka igaro ziva kuti aiwa masoja vanhu vehome affairs vagara vanenge variko ende vanhu vanenge vakatozvigadzira izvozvo. Vanongonetsa mazuva mairi kutanga nematatu asi vanotozojairawo kuti aiwa vanhu kwavari kubva uko kunotamburwa, vanhu vari kubva uko kune nhamo, vanhu vari kubva uko hakuna cheuviri, vanhu vari kubva uko kune nzara, hakuna donodzo, hakuna zororo. Saka vanopedzisira vazozvinzwisisa kuti aiwa regai vanhu vaende, havana mhosva yavari kurupara asi kuti vanhu vatambura vashaya chekubata. Vanhu vasiri kuenda kunoba asi kuti vanhu vari kuenda kunotsvaga mabasa. Vanhu vanotori nemabasa avo avanosenza zvakasiyana siyana. Saka naizvozvo ndo mamirira zvine zvakaita vahwande wayo.
Ko nyaya yekugara nekushanda muSouth Africa nemagwaro kana kuti Zimbabwe exemptions permits munoiona sei vajuru?
Kunyaya yemapermits, maZimbabwe exemption permits, vanotsika havo madziro asi zvinobatsirei kuti mune mamillions emaZimbabweans ari muSouth Africa asina mapepa. Votanga kukumura vane mapepa, kukumura mapepa vachivagujunura vachivaita vachiwedzera uwandu hwevanhu vasina mapepa. Ndinovasainge kuti vakaita mistake hombe ipapo. Haisi mistake kuti vafunge vachidada nayo Minister Mutswaledi yekuti havasi kudzokera shure panyaya yekusapa zvizvarwa zveZimbabwe mapemitsi. Izvo zvakanga zvagara zvine mapemitsi. Vangowedzera kushaya zororo kuhurumende yeSouth Africa vachitumira vanhu. Ende chinoshamisa vahwande ndechekuti mota dzinenge dzichitakura vanhu dzichivaendesa kuZimbabwe dzinongodzoka dzakazara, vanhu vanongoripa votowana transport yekudzoka nayo zvekare. Saka zvinobatsirei, hapana chavanenge vachingoita kungoitisa vaya vanenge vatakura vanhu mari, kungoitisa mapurisa mari. MuSouth Africa hamusi munobva manya kusungwa vanhu zitereki kana munhu akabatawo zvake chimwe chinhu muruoko. Saka nyaya iyoyo haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti ingavhundudze. Ende zvekare muna January zvagara zvinongozivikanwa kuti vanhu vakawanda vanenge vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa, uye vanga vari pamabasa avo vachidzokera kumabasa ikoko.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuSouth Africa natanonoka wande weStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZANU PF yaishandisa denda reCOVID-19 kurambidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika vakasungwa, asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa, muri kuona zvakaitika kumasvingo, muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa mota zao zisungwa, which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamati akavakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina, asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa. Ndosaka vakati pakupeta kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa, zvatakaona zvisika kubva kumasingo nepese patafamba nyika yese.
Mutauriri wendc tiva Witness Duven vati havana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZANU-PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU-PF yaiita madiro acho china kuadresa mameeting makuru savachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa. Vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadresa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ndingatikumbunyikidzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Takaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano, iri mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hwegutsa ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
Taakuda kuti tiite kama uchane nyika dzese, isa hatidi mhandu panyika pano, tinongoda kutsvaga shamwari. Saka trip yekuScotland kuGlasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato, yakafadza vana vemuZimbabwe kuti taakumanyika dzekumadekero rusuta rwaakuita rushoma, ukama ndo hwaakuwanda.
Vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga reZANU-PF rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vamutsvangwa vanoti ZANU-PF yakazvipira kutaurirana neMDC Alliance, asi pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue vachiti chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka.
Takutarisira kuti pachave nematurity kumapati ese, zvikuru nisasiroravachamisa kuti ribatirane nevamwe vari muPoland, titaurirane kuti tifambidzane. Nyaya yekuti ndiri mbimbindoga, ndiri shasa, iwo wakakundwa muelection woti inini ndipanhamba 2, ndini mukuru wenhamba 2, ingasivava mukuru wenhamba 1 tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatse vakarudzi. So unorambirewo kuti uri nhamba 2 ubvume kutaurirana nevamwe. So ndino zvatiri kutarisira, tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi.
Asi vasiziva vanotiwo DC Alliance yakazvipira kutaurira neZANU-PF asi kwete pasi pePollard, vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera.
Nangagwa haagoni kuti titanetsana, watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze tinichakupa mbudzi sei. Aiwa, hapana uya mumwe munhu muvakidzana anoti no, iwe wakatora mbudzi, iwe unofanira kudai, tigarisanaye kutiende mberi. So ndo maconditions atakaseta pakaita extra independence, tochitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisika, tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna 2023 yatinoti roadmap, kuti timekesho kuti hatidzokorore dambudziko rakaitika 2018 ekuti vanhu vanorohwawo vachishudhawo masiko ekunoshayikwa nyaya legitimacy.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti vari kutsvaga nhengo dzechikwata chinopfurukidza mwero cheAlshabab, idzo dzinofungidzirwa kuti ndidzo dzauraya vanhu vatanhatu nhasi mudunhu reLamu iro riri kumuganhu neSomalia. Asi hapana achabuda pachena achiti ndiye auraya vanhu ava. Gavhuna wedunhu reColorado muAmerica, vaJared Polis, vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nemoto. Dzimba dzinodarika chiuru chimwe chete dzakaparadzwa nemoto nezuro mudunhu reBoulder County. Moto yakadai ikunzi iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, sezvo kunyange hazvo iri nguva yechando kuColorado kunonzi kuri kupisa zvakanyanya munguva ino. Zimbabwe iyo yave nenhomba dzinodarika mamiriyoni 10.6 ichiri kutatarika kubaya vanhu nhomba sezviri kuitikawo kunyika dzakawanda dzemuAfrica. Vanhu vanotidarikei zvishoma zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% ndivo vabayiwa nhomba mbiri munyika kusvika pari zvino. Kunyange hazvo chinangwa chehurumende chaive chekuti vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana vange vabayiwa nhomba yeCOVID-19 mukupera kwegore rapera. Asi kunyange Zimbabwe isati yasvitsa uwandu uhu, yatangawo kubaya vamwe vanhu nhomba kechitatu. Kunyange hazvo vamwe vanhu vakawanda vachiri kuzengurira kubayiwa nhomba, mukuru anoona nezvekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti nhomba inobatsira nekuti
mumwe wedu godobori tingati vanoshandira kuri kwapathology lab yeUniversity of Zimbabwe wariwo mumwe member yeexpert advisory committee yedu vakaongorora nhamba idzodzo kuti vaone kuti kana ukatarisa nhamba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi vanozoita mapostmortem wachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei, wakati zvitaura kuti wazhinji wacho vanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba. Zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe, zvichireva kuti ndo zviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese eoka mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwe nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya iyatotiseziye dhizizi kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichi.
Nyanzvi dzinotiwo pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzera kuti vanhu vasade kubayiwa nhomba, zvinosanganisira zvimwe zvitendero uye mashoko anonzi nenyanzvi ndeenhema ari kutenderedzwa pamadande mutande akasiyana-siyana achikurudzira vanhu kuti vasabayiwe nhomba. Vamwe vanenge vachityisidzirwa kuti havazoite mbereko. Vamwe vanhu vari kushayawo chivimbo nenhomba vachiti vamwe vakabayiwa nhomba dzose mbiri kana nhatu vari kungorwara. Asi nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanotiwo kushanduka kwechirwere kana kuti virus ndiko kunopa kuti chirwere chiuye nedzimwe mhando.
Mavariants ari kuitika yakaita sedelta neomicron mavariants anenge akwanisa kuchinja zvokuti yakunzvenga maantibodies kana kuti masoja emuviri atakagadzira kuti tirwisane nayo. Saka chisolution hombe ndeyekuti vanhu vanofanira kuvaccinatiwa pamwe chete nokuramba vachishandisa mamask nokuti inoramba ichingochinja. Saka chinonyanya kutyisa ndechekuti ikachinja inokwanisa kuchinja zvokuti even mavaccine atinawo haachakwanisi kunyatsoshanda. Ndo zvinonyanya kutyisa paningi pamavariants iwawo.
Ko hurumende yeZimbabwe ingaite sei kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba? Tabvunza mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Zimbabwe inotofanirwa kuvandudza mabasa ayo ekurudziro ekuti vanhu vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Tinofanirwa kuimprova yatinoti information packaging iya, tiise kakunyengetedza vanhu uye vanhu vachinyatsobudirwawo pachena njodzi yekusabayiwa uye zvinokunakirei kana iwe wakabayiwa. Hatingangoramba tichishandisa mastrategies mamwe chete awo atakabvira tichishandisa kubva zvatanga chirwere cheCOVID-19. Nyangwe musikana chaiye mapfimbirwo aitwa vana mai vedu nemapfimbirwo akuitwa vasikana vanhasi hazvingafanane kwete, kwakutoshandiswawo kamatactics manyowani.
Nhomba muAfrica dziri kuuyawo kuburikidza nesangano reAfrican Union pasi pechirongwa chinononzi Vaccine Acquisition Trust kana kuti AVAT nechimwe cheWorld Health Organization chinonzi COVAX. Asi munyika dzakaita seNigeria, Malawi neSouth Sudan dzimwe nhomba dzakapiwa nyika idzi dzakapiswa sezvo mazuva akatarwa kuti dzinge dzashandiswa ainge adarika dzichiri mumatura. African Union iri kuchema chema kuti dzimwe nhomba dziri kuita zvekurasirwa kuAfrica. Sangano iri rinotiwo chimwe chiri kupa kuti zvinetse kubaya vanhu nhomba inyaya yekuti dzimwe nyika dzemuAfrica hadzina zvimwe zvikwanisiro zvinoda kushandiswa mukubaya vanhu nhomba zvakaita sema face mask, donje, motokari dzekutakura nhomba kuendesa kune mamwe matunhu kanawo mafiriji ekuchengetera dzimwe nhomba dzinoda kugara panotonhorera. Sangano re Tony Blair Institute for Global Change rinoti nhomba dzinosvika zvikamu 40 kubva muzana dziri muAfrica hadzina kushandiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vanhu varikuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika, vamwe vachiti veruzhinji varikunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachitiwo upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindastry munyika, Reconfederation of Zimbabwe Industry, Vakurai Macheza, vanoti kunyange chirwere checovid chakavhiringidza zvinhu gore rino, vemaindastry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera. Asi Macheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu. Panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019, vamacheza vanoti havaone izvi zvichibatsira. Vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka, asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pache zvayo. Vakambo vegurukotara zvekubudirira kwehupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yeMDCT vatapewa mashakada, vanoti kunyange hazvo hupfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei.
Average Southern Africa is about 3.5%. Global average is about 4.5%. Saka we are not doing bad. Tirikuita zvenyu. Asi problem ndiyo kuti kukura kweikonomi koko hakusati kwa fili wana vanhu vazhinji nekuti mabasa hasati aonekwa. Nzara iri kuramba iripo, saka ndozvimwe zvinhu zviriko kunoona vanhu kuti havasati vafila kukura kweikonomi.
Pave nenguva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kweupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzeZimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment. Nekune rimwe diviwo vamunangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika, asi nyika idzi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Vamashakada vanoti rimwe rematambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu. Panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika, vamashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo, vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo.
Tine potential isusu Zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye value, tikadhila neinflation nespeculative behavior inoitwa namabhizinesi edu anokwidza mitengo, tinogona kuzosimba ne
Va Felix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi. Vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, asi zvazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Pamusoro pedambudziko rechirwere checovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anovhiringidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemitengo mitengo chezvino muzvitoro kuterera kwemuhuru yavashandi kushaikwa kwemabasa uye kugara ushaikwa kwemagezi kunokanganisa production mumaindustries.
Mashoko ayatsinirwa nevakambotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
Hatinyanyo batwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra 2021 tinoona kuti hapana chatingapembera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chidimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
Vamutasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuvanda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Pamusoro kwasaisi vashamara veStudio 7. Ana mukoma Junga, ana mukoma Tanonoka, vana Blessing, vana Tandiki veSibanda.
Starangu tuwa masunda ni muri yavo. Turuku moresa zwangu na wawande uko. Kutiva wawande murise renyu. Andisu moresa wano wako wanda. Nungu ti morese o ipapo. Nemi chini enye muri utefeni la kudaro. Turungu ti epi epi weko kwe muri. Naika. Musavara irwa gore nuno nditamba wakachenjera. Saka rwendo tichiri na rwo. Mbari ye iwo ipapo pa mchini zengi zengi mechitefeni la. Turuku kumbiriso o zukuru. Wende ro tichina rwo urefu zukuru. Kwe tiri umeeka uma, hapana cha chinja ipa papo, kore ndiro la chinja, sikuti maske nyi pamuru mwa wante, trungo kuro tizahende chiti, mwene swara kanaka ikoko, mara kukombole shukuru utange.
Happy 22 Zimbabwe, niwa shamara wa Studio 7, hati zokireto vota wa nuku Zimbabwe, katere geku tisa amba hafaizi, nukutika namba hafaika wea ichibai uwe tisa, anona kuti inu itakudzara vanda, chaiko chaiko, ya zvona kutuwa tisa, seza tiri kuiteje. Gatire geku tisa amba hafa, hati zokire tunovota wa nuku kumusha uku, kana paka toipa once, because hapana kusiru kufama.
Machinja, happy new year. Mare vatikomborere gore rino ra 2022 da kuti gore rino rinouya 2023 mukomana apinde hake pachinzvimbo chake chakapuwa naMwari.
Ayo anga ari mashoko atumirwa nevateereri veStudio 7 vachitaura zviri pamoyo pavo. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika mugoredzva ra2022. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo zvodzoserwa nechisimba kuZimbabwe. Vezve matongerwe nyika vanoti gore ra 2021 ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.